Dutu Mupengo, Re Hurricane Florence, Irora, Itarisi Wakusia, Rasakadza, North ne South Carolina, Richiba Mugungwa, Roramba Chiendere Ramberi, Mumatunu Aya. Parizi noraura ya vanhu vanosvika gumi nevasere uye vamwe vazhinji vadzivirirwa munzvimbo dzavanogara. Vanobatsira vanopfuura mazana mapfumbamwe kubva kwakasiyana siyana vasvika mudunhu iri kuzobatsira vari kuyeredzwa nevane dzimba dziri kudhirika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zvinotudza mamiriro akaita zvinhu kwavari. Tatanga kunzwa kuna muzvare Patricia Mamo Murozi, mumwe wevakanyoresa kunobatsira munguva yenjodzi iyi.
Kuno kwanga kune bata izvishuwa. Isusu takangopfunyutswaona Mwari nokuti payaifana kunge ichitanga mazimvura aya nemhepo yaifana kunge yakarova kuno zvakanyanya kuno kurali. Zvakazoitika ndezvekuti Mwari wedu akangotionawo ndobva yangochinda ndobva yaenda rumwe rutivi. Saka rutivi rwakarohwa hakuna chakanaka. Dzimba dzese dziri mumvura, mota dziri kungoyeredzwa, vanhu vari kufa.
Kunewo here zvizvarwa zvekuZimbabwe zvamati manzwawo zvakakwekweredzwa nemvura nemazimepo aya?
Pari zvino handisati ndambonzwa. Pane mukoma wangu anogara kunonzi kuFayetteville kune divi iroro rakanyanya kurohwa nemvura iyi nemhepo, asi atiya haana kukuvara, asi imba yake yakayeredzwa, asi haana hake kukuvara. Saka izvinezvi vari kwavari kuchengetedzwa kuti vabatsirwe mvura idzi dzapera.
Vane rubatsiro here rwavanowana kuhurumende rwekuti vagone kudzokera pamba vanga vari neupenyu?
Wangu iye zvinezvi vari kubatsira kuti vanhu vapinde mumashelters, vanenge vachipuwa chikafu imomo, vanoenda kunotarisa kuti dzimba dzevanhu dzakamira sei, vachikwanisa kubatsira kubudisa mvura mudzimba idzodzo. Ivo vakachengetedzwa pavanenge vakachengetedzwa, vachipuwa zvese zvavanofanira kunge vachinge vachipiwa pamwe chete neRed Cross iri kubatsira. Kana ini ndakatovolontia kuti ndiende weikoko kunobatsira, asi havasati vandidani. Vakatora zvese zvavanoda kwandiri, but vakati kana tava kundida vachandidani.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuNorth Carolina, muzvare Patricia Mamo Murozi vachitaura vari kuRaleigh kuNorth Carolina. Tanzwawo kuna vaPrince Washaya vanogarawo kuNorth Carolina kwakare, tinzwei hurukuro yataita navo.
Isu tinogara kuRaleigh, which is the capital city yeNorth Carolina. Saka tiri about 2 hours away kubva kubeach. Kunova ndokwa yakanga iri kueastern beach uko Carolina. Saka kunoku yakasvika hayo, but haina kuzosvika, yakanyanyisa, yakati tsedza mbichana. Asi takazongowana mvura yakawanda nemhepo zvayo, asi hatina kuita dambudziko rukuru rokurasikirwa namagetsi.
Hakunawo here vamwe vezvizvarwa zvekuZimbabwe vamunozivawo vari mudunhu irori vamungangodaro makanzwawo kuti vakawirwa nedambudziko nazvo izvi?
Takabatana-batana pamaWhatsApp group atinayo kuti tingozwa kuti vamwe vakamira sei, vamwe vakamira sei. Hapana muZimbabweni akapinda dambudziko rokuti ringanza idambudziko risingagadziriki. Varipo vashomanene zvavo apo napapo, vakatizvo vakamborasikirwa namagetsi for a couple of hours, asi akambva azodzoka zvavo.
Saka tingati pane zviri kuitwawo here nehurumende kubatsiridza vari kusangana nedambudziko?
Ehe, hurumende kuno kugavhena akamobhilaiza kuti vange vachinge vari out there vachibatsira vanhu vanenge vachida rubatsiro zvinoenderana nokuti vanenge vaendeserwa namagetsi kuti vakwanisa kuwana magetsi avo, vanenge vaendeserwa mvura vawana mvura, vanenge vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu vari kunzvimbo dzokuti mvura yakunge ichinetsa pa dzimba yekuti dzimba dzako kupindwa nemvura zvakanyanya vanda kuevacuatewa vachiva evacuate ikoko saka hurumende iri kuedza nemba inogona nako
avo vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe vanogarawo kunorth carolina vaprince washaya vachitaura vari parunhare kwakare kunorth carolina